Vashitaura nasi pa msangano wavaita ni watu rive na uwe kuongorra zwakabuda mgwara auditor general Gorilla Pera uyo wangwa karongwa ni sangano re Southern African Parliamentary Support Trust nengwe komiti ii uyevari mmiriwe kambuzuma mparamende va Willias Madzimure vatiba zirezwe mari rinofanira kupa office ya auditor general marino ikwanira kuti ite basarayo zvakanaka va Madzimure vati kunyange hazvo vari kufara nebasa riri kuitwa na mai Mildred Chirine vamwe vemu office mavo pane mapazi eurume ndakawanda asiri kunyatsoongororwa mafambisiro anenge achiita mari izvo zvinoita kuti pave nemukana wokuitwa kwehuori
ndanchitaura kuti auditor general atinai ndi auditor general ari kuita basa zvokuti munoona kuti basa riri kuitwa asi kakawanda kacho vanotadza kuzoita zvese zvamufa kunge vachiita noda kwokuti mari inopiwa kubandiko ravo raauditor general ishoma uye mari yacho totarisa kuti mari yacho vapiwe mari yavo vagoita zvavanoda nemari yavo pakuti vaite zviya zvokumirira kuti wazombopiwa imwe wazombopiwa imwe tinoziva kuti vari independent nokuda kwokuti vanoripota kuparamendi asi kana papa mari independence yavo inenge isingazonyatsokubuda zvakanaka nokuti ministry yefinance ndiyo inozoti tiyovarilisira mari here kana kuti yoregedza kwozouya basa ravo rawandisa makanzuru ese anofanira kuauditwa naauditor general nyange pavanoda kuti vaendese mamwe makambani kuti avabatsire makambani iwo anofanira kuti abhadharwe saka vanofanira kunge vaine vanhu vane mari yakakwana kwozouya iko kuofisi kwavo chaiko chaiko vanhu vari kuauditor general vanhu vaakugona basa asi zvinozoitika ndezvokuti nokuda kuti mari dzavanotambira dzinoita dzakaita shoma vanenge vakuzoenda kune mamwe makambani mahombe akafanana naPrize Waterhouse vachitorwa vachibiwa kubva ikoko saka dei vaigona futi kuti vapihwe mari dzakakwana nokuti basa ravanoita mari yatokwanisa kuchengetedza nekuda kwebasa ravo yakawandisa kudarika mari yatoda kuti vawane ivo kuti vaite basa ravo zvakanaka
sachigaro weAfrican Parliamentary Network Against Corruption amai Priscilla Misia Irabwe Mishonga vatiwo havasi kufara neupfumi hune dzimwe nhengo dzeparamende hwavanoti hwakawanikwa zvisina tsarukano vachiti mutemo unofanira kusimbiswa kuitira kuti nhengo dzeparamende dzibude pachena nguva nenguva kuti dzine upfumi hwakadii
pane vamwe vanhu vakapinda muparamende vasati vatomboenda kana kuchikoro asi mukatarisa zvavave zvino vakanzi vakusiyana nemadzimai avo unoshama kuti dzimba dzacho dzakabva kupi nemabhizinesi avakaita nokuti kana kuri kuti mari yavo yanga ichingobva kuparamende havanaina havana rimwe bhizinesi ravakazonatsonopinda kuita chaizvo chaizvo tinoda kubvunza nemubvunzo yekuti zvakabva kupi saka parliamendi yagara ine mutemo pamarules pamastanding rules unotaura kuti kana wangopinda muparamendi unofanira kuratidza kuti zvinhu zvauina zvondezvipi asi mutemo uyo unedambudziko nekuti unongozvibudisa chete zvonovharirwa muhofisi hazvina munhu anozviziva saka tiri kuzvibvunza kuti saka zvinobatsirei kuti vanhu vazive zvakanaka ndezvekuziva kuti misera bukakapinda nemotikari imwe chete iye zvino ane motikari nhatu kaunta ane motikari ishanu ane dzimba inogumi kuitira kuti kana pakada munhu anoda kubvunza mubvunzo ndinogona kupindura kuti zveshu wagumidza neanadzo idzi ndakadziwana nenzira dzakati 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 nedzakati asi uyu mutemo usingabati chete mamembers of parliament unobata munhu wese anoshandira hurumende saka ndiwo mutemo watoda kuti tigadzirise tione kuti tingaunze here kuparlamendi kuti unatsosunga munhu wese
vamadzimure vatiwo zimbabwe inofanira kuti ishandise mutemo weunited nations unorwisa uori kana kuti un convention against corruption woshandiswawo munyika
zimbabwe yakandosaina kuti inoda kuva munyaya idzodzi dzokurwa necorruption nedzimwe nyika pasi rose takazoisvika nyaya yekuti ngaipinde muparlamendi tisainirevo isusu separlamendi kuti ive pati yemitemo yedu asi chavepo ndechekuti pane zvibandiko zviri mukati imomo zvine chokuita nokuti tinotevera sei mari dzinenge dzabiwa zvinopa kuti zvichiiswa mumitemo yedu yezimbabwe kuti kana zvichienda kukoti zvive zvakareruka kuti munhu agondogona kubatwa nemhosva yekuba tichisevesa mutemo uyoyo saka chavepeko zvino ndechekuti toda kutora zviri mumitemo iyayo United Nations Convention Against Corruption toiisawo mumitemo yedu yezimbabwe kuti matare edu agogona kuona zvakarerukira kunge achisevesa mitemo iyoyo
amai Mushonga vatiwo panofanirwa kuumbwa mutemo unochengetedzawo veruzhinji vanenge vanyeura zvakaipa zvinenge zvichiitika vachiti vanenge vachida kunyeura nyaya dzeuori nedzimwewo nyaya vari kutya kubuda pachena sezvo vasina kuchengetedzwa nemutemo
mutemo wemawhistleblowers mutemo wekuti anouya kuzokunyeurira nyaya tosha iri kutaura kuti pane vanhu vakawanda vari kuziva zviri kuitika. Zviri kuitika mabasa mavari kushanda, zviri kuitika mudzimba pamwe anotozi anotogara nemwe munhu anu aripa ari anonzi anipo kana tichitaura nechishona nebha anonzi kudiwa muvakidzani ane muvakidzani wake waronazova kuti apa zviri kuitika apaka hazvisi kufamba mushe, asi kuti auya azoitaura nyaya yacho ka anotoziva kuti ndikabudiswa zvikazikanwa kunzi ndimai nana vauya nenyaya yacho anogona kupfurwa kana kufa chaiko. Kana vari vepamabasa anobva tokuziva ii veduweka ii ndinodzingwa hangu basa. Saka toda kuti tiugadzirise kuti vanhu vakwanise kutaura vachiziva kuti ndinenge ndakaita sei, ndakadzivirirwa nemutemo, handizokwanisa kubudiswa. Ndabva ndakupai muenzaniso kuti zviri kuitika kuamerica uku handipano akatotaura anga ari muhofisi mapurezidendi chai akaenda akanonyeurura kuti vedu vepurezidendi vari kuita zvakati, asi nokuti pane mutemo kana ivo purezidendi vacho havakwanisi kuziva kuti munhu wacho ava azvinyeurira ndiani. Saka ndo zvinhu zvatoda kuti tigadzirise kuti mutemo uyoyo tiunze unatsosimbiswa chaizvo chaizvo, tinobva tazowana zvakawanda zvatinofanira kuziva kunyanya pane vanhu vanenge vachitora zvinhu. Ndataura nyaya yekuti isusu hatisi kutarisa zvizhinji kusunga, nekuti kusunga hakubatsire vanhu, kunotinakidza kuverenga chete kuti havasungwa havari kuchikurubhi, asi kana zvisina zvazvichaunza kudzosa munyika kungosunga chete kwokuti tinzwe kuti tafara nekuti munhu asungwa. Chikuru ndechekuti zvaatora zvacho zvidzokere, zvinobatsira mahospitari asina chinhu, zvinobatsira zvikoro zvisina. Ndo patinoda kutarisira isusu kana tiri kutarisa seapnak.
Nhengo yezanu PF inomirira Chikomba Central vaFelix Tapiwa Mona uye vari nhengo yeComittee Public Accounts vatiwo dare reparamende rinofanira kupihwa masimba akawanda kuti riite basa raro nemazvo. Vachiti pari zvino dare iri rakangofanana nembwa isina mazino.
Parliament painogadzira mutemo uchinge yaburikidza nekuona kwazvinenge zvabuda muvanhu haina simba rekuendera mberi. Zvinoitwa izvo maringe nemutemo wedu wemapurisa wekutaura kuti kana tichinge taona munhu aine mhosva tinongoperekedza pakuburikidza nekuti tamisikidza munhu pamberi pedare reparamende, asi tisinazve masimba ekuzoona kuti munhu iyeye atongwa zvakanaka here, asungwa here. Ndekutinenge rarimwe bandiko rekutonga kweZimbabwe rinova iyo ndo majaji edu, rinova ndo ivo executive yedu, zvinoratidza ndo maminista edu. Asi chatiri kukumbira ndechekuti paramendi ngaiimisikidze mutemo wekuti kana yadeedza munhu kudare reparamende ngaave aonekwa kuti kusvika mhosva yake yamisikidzwa zvakanaka, paramendi inenge ine kupindura mukati.
Gwaro rakaburitswa nehofisi yamaichiri rakaburitsa kuti pane kusafambiswa kwemari kwakawanda kwakaitika mumapazi akawanda ehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uo unonzi watekeshera muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.